Vashandi vepakambani inogadzira machira yeNew Life Garments kuMatsafa eSwatini vakaratidzira mushure mekudzingwa basa. Mumwe akaratidzira ndimuzvare Nelisi weDlamini.
Taneta nekubatwa nekuseri kweruoko. Tiri vanhu, kwete michina. Tinofanira kubhadharwa zvakanaka uye tichiremekedzwa. Tinoshanda kwenguva refu asi tisingabhadharwe uye matinoshandira mune njodzi. Kana tichienda kuchimbuzi, tinotoenda nemabhagedhi emvura.
Pagore, makambani emachira anounza mari inodarika mamirioni maviri ekuAmerica kuEswatini, ayo anotengeserwa kuSouth Africa, United States, United Kingdom nedzimwe nyika. Asi iko zvino zvave kubuda pachena kuti vashandi havasi kubatwa zvakanaka. Muzvare Pindi neDlamini vashandira kambani yeFashion International kwemakore gumi nemapfumbamwe. Vanoti vane vana vatatu asi havana kuroorwa. Vanoenderera mberi vachiti vanotambiriswa mari shoma uye vari kunonga svosve nemuromo.
Sikuluile logo imnyaka njengoba ngisho nje
tamboedza kutaura zvichemo zvedu panyaya yemari. Hapana zvazvabatsira. Tine matambudziko akawanda atiri kusangana nawo. Hatikwanise kuendesa vana vedu kuzvikoro. Tinongoshandira kubhadhara mari kwatinoroja nekuuya kubasa.
Pave nemakore akawanda vashandi vachiratidzira asi pasina chiri kubuda. Muna 2019 vashandi mumakambani anogadzira machira aya vakapedza mwedzi wese vachiratidzira kuti vawedzerwe mari. Muna 2021 pakaitawo kumwe kuratidzira kwevashandi ava vachiti vaisada kusarurwa nekumbunyikidzwa pamabasa. Kuratidzira uku kuri kuratidza kuti vashandi vakazvipira kurwira kodzero dzavo. MuEswatini, zviuru nezviuru zvevashandi zviri kushanda kwenguva yakareba mumakambani asi zvichitambiriswa mutero wembwa. Vashandi vanorarama zvekushupikira uye vari muurombo hunotyisa. Izvi zvinonzi zvinokonzerwa nekushayikwa kwemitemo yekuchengetedza kodzero dzevashandi nekuda kwenyaya dzeuori. Asi vashandi ava havasi nherera. Kune mamwe masangano anomirira vashandi ave kumira semusambangwena kuvarwira. Munyori mukuru wesangano reAmalgamated Trade Union of Swaziland kana kuti ATUSWA vawanda mukoza vanoti vari kumirira vashandi zviuru makumi maviri nemaviri mumakambani emachira aya chete.
We need a fair ground to exist.
Tinoda kushanda tichiremekedzwa sevashandi. Tinoda kuti mushandi wega wega aremekedzwe kwekodzero dzevanhu. Tiri kukurudzira kuti paitwe musangano pakati pevashandi, vashandirwi nebazi rezvevashandi. Ngatiumbe dare rekuti mushandirwe nehurumende vataurirane kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe.
VOA yakaedza kubata vekubazi rezvevashandi asi vakaramba kupindura mibvunzo yedu. Asi pane hapo komisheni yehurumende inobatsira kuedza kuyananisa vashandi nevashandirwi inonzi Conciliation Mediation Arbitration Commission iri pasi pebazi rezvevashandi. Komisheni iyi inoti yave kuedza kugadzirisa kunetsana kwevashandi nevashandirwi kuburikidza nemisangano yairi kuita. Nyaya iyi yatumirwa naNokukaya Musi weVOA ari kuEswatini mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC.